Apo nyika yatarisana nezororo rekisimusi iro ririko mangwana, vakawanda vanonzi vave kuita chipatapata kutandanisana nenguva kuti vange vachitenga zvanga zvasarira kuti vakwanise kugadzirira nzendo dzepazororo kana kutenga zvekudya nezvekushandisa zvanga zvisati zvavapo. Asi ruzhinji runonzi ruri kusangana nedambudziko rekushayikwa kwemari kumabhanga, kana yakawanikwa inenge iri mari shoma shoma isina zvainokwana pane zvose zvavanenge vachida kutenga. Munyori mukuru wesangano runomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vanoti dambudziko rekushayikwa kwemari kumabhanga rasiya vakawanda vari parumana nzombe.
Kubva sondo rapera taona mitsetse kumabhanga akawanda sondo rese kutopera, vanhu vakawanda vakatoenda kuholiday vatadza kuwana mari dzavo. Dambudziko iroro harina kumbobvira rapera.
Nyanzvi mune zveupfumi uye vakambotungamira sangano reZimbabwe National Chamber of Commerce vaKalisto Jokonya vanoti igaro ziva kuti nguva ino yezororo rekisimusi idambudziko kuwana mari kumabhanga. Nekudaro veruzhinji vanofanira kunge vakadzidza kushandisa dzimwe nzira dzekubhadhara nadzo dzisiri dzemari yemusvo.
Time yeChristmas kana kuti yeholiday sezvayakaita kudai inguva inowanza kunetsa mari kuwanika. Asi chikuru chaida kuti vanhu vei vakadzidza vachiramba vachikurudzirwa kuita, pakauya mari dziya dzeelectronic money dzemaswipe dziya idzi, zvokuti kana vanhu vakangoenda uchinotenga zvauda kutenga uine swipe yako, mari yako bank balance yakakwandirana, hapaenyi hapo kuva nedambudziko rakawanda.
Izvi zvinotsinhirwa neimwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano rinomirira varimi vanochengeta zvipfuyo reZimbabwe Agricultural Growth vaNewton Chari, avanoti kana mari iri dambudziko kuwana, vanhu vanogona kushandisa nzira dzekubhadhara nadzo dzakaita semakadhi ekumabhanga kana kushandisa nharembozha dzavo kuburikidza neEcoCash.
Cash shortage iripo kana iri cash shortage. But of course vanhu vanenge vane mamins avanoadhaptawo navo, they can still buy raw electronic swipe and do other methods anenge ari permissible, but yes, the cash shortage iripo.
Asi vamwe vanoti havasi vese vanotengesa zvinhu vanotambira dzimwe nzira dzekubhadhara nadzo dzisiri mari yemusvo.
Noti zvese zvinhu zvatinoti apa upenyu hwedu tinoshandisa zvinoda kushandisa EcoCash kana kuti kushandisa swipe, kunenge kuchidiwa mari.
Vamoyo vanoti vezvitoro havamanikidzwe nemutemo kutambira dzimwe nzira dzekubhadhara nadzo idzi dzakaita seswipe kana EcoCash, uye vamwe vanoti kana usingashandise mari yemusvo unobhadhariswa kamutero pamusoro.
Maservice providers havamanikidzwe nemutemo kuti vakupe ivo vachida mari, vanenge vachida mari. Ndiyo nyaya iripo kana kumafeeding station inotaurirwa kuti tinokupa only 10 liters. More than 10 liters, but there are cash. Mari yacho hauna. Saka idambudziko hombe kumaZimbabwe nziro.
Mutungamiri wesangano runomirira vemabhanga reBankers Association of Zimbabwe vaWebster Rusere vakaudza bepanhau reChronicle kuti dambudziko rekushayikwa kwemari kumabhanga riri kukonzerwa nenyaya yekuti vanhu havasi kuchengetera mari dzavo kumabhanga. Asi vaJokonya vanoti izvi zviri kukonzerwa nekushaya chivimbo nemabhanga kwave muvanhu.
Saka mari ingosekureta within muna vanhu. Iyozvo zvinoda kuti tee zvawanika nzira dzekuti pawanikwe vanhu vabuilde confidence yekuti vanhu vanomaisa mari kumabhanga varege kuva vanozoshaya kuti zvoita sei. I think ndochamungakonsida kuti ndochigava chinhu chinonetsa. Chanetsa ndechekuti da vanhu havana confidence nebhengi kuti kana ndikaisa mari yangu bhangi ndinewana iriko here, ndinogona kuzoiwana here iriko, ndichiwithdrawa zvandinoda.
Svondo rapera, gurukota rezvemari muzvinafundo Mutole Ncube vakazivisa kuti bhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe rakanga radira mari inoita mamiriyoni makumi maviri emadhora, asi mari iyi inonzi nevakawanda yakundikana kugadzirisa dambudziko rekushayikwa kwemari yemusvo.
Kana vakaisa 20 miliyoni haisiri mari yakanyanya kuwanda maningi. Zvinofambiranawo nokuti mitengo yezvinhu zvatotenga zvakaita sei, zvakakwira zvakamboitawo sei.
Kusvika pave nechivimbo munyaya dzekuchengetedzwa kwemari kumabhanga, nyika inonzi icharamba ichisangana nedambudziko rekushomeka kwemari kwenguva yakareba.